This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vagari vekuchitungwiza vachapudzirwa dzimba kuBrazil riri kumanyame.
Asi magweta anondura kodzero dzevanhu anoti bumbiro remitemo haritenderi kuti vanhu vangosiyiwe musango.
Nguva yandi yakamirirwa nemunhu wese. Zvanga zvakunetsa kuti vanhu vatende kuti chokwadi, sezvo mashoko mamwe aimbotaurwa madheti ozochinja mwedzi inobhadharwa mari yozochinjwa. Tinotenda kuti mwedzi uno unogona kunge uri mwedzi wakanaka nemari yatinenge takwanisa kuwana iyoyo.
Mauto anonzi awedzerwa mari yemuhoro sekutendirana kwakaita hurumende nevashandi vayo.
Zvakanzi zvigadziriso hakati auya bhati kuMidlands wakaenda this last weekend. Takamirira kuti anouya kumasvingo.
Kunetsana kunoramba kuchenderera mberi mubato reZANU PF mudunhu remasvingo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudza zviri kuitika munyika.
Hurumende inonzi iri kuda kuti vanhu vanopfuura zviuru zvina vachapudzirwa dzimba kuchitungwiza nekumanyame vaende kune rimwe purazi riri kunyatsime. Asi papurazi apa panonzi hapana kugadziriswa migwagwa nezvimwe zvinodiwa kuti vanhu vagare. Gurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo neZuro vakapa vanhu ava mavhiki matatu chete ekuti vapudze dzimba dzavo vaende kunzvimbo itsva iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata meya wechitungwiza va Philip Mutoti.
Isu nezviro takangoudzwa pamwe chete nevanhu vese iri live broadcast vaitaura kuti iwo vanhu ngavabvise vega dzimba dzavo, then vese vane dzimba dziri pasingadiwe ngavacho vakapiwa manotisi.
Pari kutaurwa here kuti vanhu ava vachaendeswa kupi?
Vanhu ava vari kunzi kana vabvisa vaende kukanso ndovanyatsopiwa mastens ari pamutemo.
Kanzuru inawo here mamwe mastens ekupa vanhu? Ari kupi mapurazi aya?
Ari kumhiri kwanyatsime panonzi Dinota Farm. Pane purazi rinonzi Dinota Farm ratakapiwa. Riri kunyatsime iko kwanga kune mastenzi manyowani chitungisi.
Saka vanhu vari kuzvitambira sei? Vari kuuya here kumahofisi kwenyu kuti vanzwise kuti zviri kufamba sei?
Hai, zvakaitika nezuro asi tasangana nekuya kwevanhu papatendo pamwe totarisa pawichiri kwetiutera vanhu vachazvakabudiswa nezvo.
Saka iwo mastenzi avari kunzi vari kupiwa aya akatogadzirwa here kana kuti kuya kunonzi kuseviswa?
Mastenzi aya asati aseviswa acho atanga bhozi purazi ratakangoudzwa hatisati takangonzi tikukupai purazi kuti nota ratakakupai. Saka kusati kwatombodini kunzvimbo tatombobatwa.
Saka vanonogara sei vanhu ava manje vamutoti iko kusati kwagadziriswa?
Ipapo ndopandisikuziva bhozi ndiapa ndiminista vaitaura zvona izvozvo. Saka ndirakuziva kuti zvine zvakanaka. Takamboedza kutaura kuti taita tanga tadhevheropa panhu pokuti tototiti vanhu vachibvapo vachiendapo kana minista munhu anofanira kunge anongoziva paabva anongodzokera kuarabva. Saka kamoeza mwumira mira bozo ya kamoeza wetika utahara kwa hivyo nangu wabiswa teka mbukumbira kuku na ya imbo wape ma 8 months kwa hivyo teka mbukumbira na wawea wakuti mununga anzi ye muna anungo jokila kwa angari kana zishwake za wabatana anungo na ukanzo kana apanya wopi wa stand the council.
Meya wegutare chitungiza va Philip Mutoti vari parunare kuchitungiza kwa kare vachombo vanonziwo vakashora magweta anorwira kodzero dzevanhu vachiti ndivo vari kudzivisa hurumende kupwanya dzimba dzinenge dzisina kuvakwa pakanaka. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu kuti tinzwewo maonero avo nezvemashoko aya.
Mashoko egurukota iroro anotaridza kuti hapana chido chaicho chekutevedzera zviri mubumbiro remutemo, nekuti isu basa redu nderekungocherechedza chete kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa here muZimbabwe. Saka kana basa redu richiita kuti vanhu vachengetedze kodzero dzavo, handione paine chakaipa. Hatisi kupesvedzera vanhu kuti vatyore mutemo. Tiri kungoti hurumende yedu ngaitevedzere zvakanyorwa zvakatarwa nebumbiro redu remutemo. Asi mashoko egurukota ari kutaridza kuti hurumende haina kana chido ichocho zvachose.
Rinoti kudii bumbiro remutemo panyaya yekuputsira vanhu dzimba?
Panyaya yekuputsira vanhu dzimba, bumbiro remutemo rinoti hakuna imba inofanira kuputswa nyaya iyoyo isina kuenda kudare. Dare ndiro rinofanira kutanga ranzwa nyaya yacho roongorora kuti zvinoita here kuti imba iyoyo iputswe. Kana dare ratara kuti imba ngaiputswe, ndopainozoputswa. Asi zvanga zviri kuitika, hurumende yange iri kungomhanya kunoputsa dzimba dzevanhu isiri kuenda kumatare kuti nyaya iyo itange yagurwa nedare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare.
Sangano rinomirira masangano evashandi vehurumende reApex Council rinoti riri kufara zvikuru nezvaitwa nehurumende zvekudzadzisa chivimbiso chayo chekuti ichapa vashandi vaye mari dzemihoro dzavakawirirana dzichidzokera kumwedzi wandira wegore rino. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vamwe vashandi vehurumende vakatotanga kuwana mari dzimwe dzuno vachiti zvaitika izvi idanho rakakosha zvikuru. Vashandi vehurumende vari muchuto nemuchipurisa vanonzi nezuro vakatanga kuwana mari dzavo itsva dzaiswa pamapayslip dzichidzoserwa kunandira. Asi pane kutyirwawo nevamwe kuti hurumende inogona kunge yakapa vashandi vanopfeka yunifomu ava mari dzavo, asi yozotsika-tsika kana yeve kupa vamwe vose ava sezvinomboitika munguva dzemabhonasi. Kutanga kwegore rino hurumende nevamiriri vevashandi vakabvumirana kuti mari itsva idzi dzinge dzichiwanikwa, izvo zvakasiya mushandi wepasi otambira madhora mazana matatu nemakumi manomwe ana mashanu kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemanomwe. Murayiridzi wepasi anonzi anengowotambira madhora mazana mashanu kubva pamadhora mazana mana nemakumi mana nematanhatu. Hatina kukwanisa kubata divi rehurumende kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kuti hurumende yatanga kuti izadzikise chisungo chatakaita chekuti mumwedzi waApril watiri uno mari dzinotambira vashandi vehurumende dzinge dzichibhadharwa dzichizerwa kumashure kubva munandira. Saka naizvozvo takangotarisira kuti tione kuti vachatanga kutambira vachawana mari dzavo dzakamira saizvozvo here. Saka hongu tiri kuona kuti vanokurumidza kutambira vari vashandi vehurumende pave nemutsauko pamari dzavo dzavanotambira, kuratidzisa kuti hurumende yakutangisa kuti izadzikise chisungo chatakaita. Saka tarisiro yangovapo ndeyekuti vamwe vese vanenge vachizotambira svondo rinouya nevanotambira mwedzi wakunopera kuti mari dzavo dzinongouya dzakavandudzwawo saizvozvo. Nguva yange yakamirirwa nemunhu wese. Zvanga zvakunetsa kuti vanhu vatende kuti ichokwadi, sezvo mashoko mamwe aimbotaurwa madheti ozochinja, mwedzi inobhadharwa mari yozochinjwa. Tinotenda kuti mwedzi uno unogona kunge uri mwedzi wakanaka nemari yatinenge takwanisa kuwana iyoyo.
VaGundani, pane vamwe vari kutyira kuti vamwe vashandi ava vasiri muyunifomu vanosimboti kana vamwe vavo vanotanga kutambira vechiuto havapuwa mari dzavo dzizere, idzi dzozodimurwa dimurwa yatingati staggering. Hamusi kutyirawo here chiitiko ichocho?
Mataurirwo atakaita nevamiriri vehurumende atandiratidza kuti izvo zvakusikuzoitika. Vakandiratidza ivo vakandipa mavonero ekuti vanga vakagadzirira kuti munhu wese angowana mari yake. Yakangokwana, yakangozara, yakadaro pasina zvokuti inouya iri svidimu svidimu. Saka naizvozvo hatisi kutarisira kuti zvibude zvakadaro. Ichokwadi kuti kazhinji panove nokunyunyuta kwakakura chaizvo. Saka ndoda kuramba ndichingokurudzira hurumende kuti dai vagona zvachose kuti chisungo chokuwedzera vanhu vese vanoshandira hurumende chingoenderera mberi zvakanaka sokutanga kwavaita.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunhare kuGweru neStudio 7.
Zvichakadaro, danho rekuwedzera vashandi vehurumende mari riri kutarisirwa kuunza kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende nebhanga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. IMF inoti pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program, Zimbabwe inofanira kudzikisa mari dziri kubhadharwa vashandi vehurumende kwete kudziwedzera. Zimbabwe ine chikwereti kwaIMF chairi kutadza kubhadhara. Nekuda kwechikwereti ichi, IMF iri kuti haisi kuzopa Zimbabwe imwe mari yechikwereti. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari muno muWashington DC kumisangano neIMF neWorld Bank vachitaurawo nenyaya dzezvikwereti idzi nenyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti IMF inofanira kubatsira Zimbabwe nemari.
Ukama kuna vanhu vanoda kuti hugadzirika hautadzi. Asingi izvo ndo zvikuru. IMF yakahwanda nemunwe haisati yabuda pachena zvainoda. Saka iko zvino zvakaoma. Isuwo yeduwo kunge vanhu vatambudzika sevanhu vasina chavanacho vari kumhanya vachipema. Taidaita imwe nguva zvaiva zviri nani kuti tombovhara tozvisevenzera tega toita zvishoma zvishoma neuchatoda kumhanyira weisuwo futi votodavo rumwe rugare rwatisingakwanisi kuusumudzira kuenda nahwo mberi. Dei tambomira tazvisungirira tamboita zvishoma zvishoma vanhu vachiti zvina hatina tasara nebhutsu 1 zviri nani toziva kuti zvechokwadi tiri pa sacrifice yokubatsira nyika yedu. Ipapo ndopa ndofungidzira kuti sometimes we operate beyond our own means, even ourselves, and that needs to be corrected.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare.
Zimbabwe iri kupemberera makore 34 yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu svondo rinouya musi wa 18 kubvumbi. Studio 7 iri kuda kunzwa pfungwa dzenyu nezvezuva iri. Rinorevei kwamuri? Tumirai nhamba dzenyu dzenhare kuti tigokufonerai. Nhamba dzedu dzenhare dzinoti 202-577-5835. Namba zedu zvakare 001-202-577-5835. Munokwanisawo kutinyorera zvamunofunga paFacebook, WhatsApp kana kutitumira tsambambozha pastudio7@voanews.com. Chirongwa chekutepfenyura pfungwa dzenyu chinotanga nemuvhuro. Musasaririre, tumirai mafungiro enyu kuti mugofonerwa. Makorokoto amhlope Zimbabwe.
Mubato rezanu PF munonzi muri kuramba muine mapisha pisha kunyange hazvo Politburo yebato yakamboedza kugadzirisa zviri kunetsa. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vakatombotaurawo kuti havachada kunzwa nezvekunetsana pakati pezvikwata zvevanhu zvinozviite zvinotsigira amai Joyce Mujuru nekuwo vamwe vachiti vanotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa.
Kumasvingo kwaita dambudziko rekuti vamwe vari kuti sarudzo dzekutsvaga vatungamiri vedunhu iri hadzina kuitwa zvakanaka asi vamwe vachiti dzakafamba zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato iri varugare Gumbo.
Kumasvingo pakaenda vashamu, we understand kuti vakandoonana neleadership yemasvingo ese namaadministrative district ese. There's 8 administrative districts. Out of my 8 administrative districts dzachona vakavunza kuti munofara here navanhu vakapinzwa mubasket vese vakati vanofara kunze kwe one chete district yakati haisi ri happy kana kuti constituency yanga iri Masvingo Central kunova kwakaitika kuti Edison Jogo Junior anga akanzi pakaitwa meeting yokuelekta mapost akanga apiwa secretary for legal affairs asi pakuzoongorora kuti Comrade Zogo aka mavhotsi ake neu Masvingo West ndokuona kuti do kwazogo kwanga kune one position yeMasvingo Central inova yakatogwa na Edmund Mere. Then uku kuMasvingo West kwanga kune two positions. Saka ndokubva vadecida kuti hai Zogo anofanira kudropewa uyo kuMasvingo wobva apida mu basket. And leadership yezi kuMasvingo Mapolitiziro Central Committee province yefakatendera kuti zvita saizvozvo.
Vamwe vari kuti aiwa Masvingo inenge yatanga nyaya yekukakavadzana pakati pevamwe vari kunzi vanenge vachitsigira mai mujuru vamwe vachinzi vari kutsigira vamunangagwa icho kwadi here ichi?
Aya anenge azivi zviripo nyaya iyi kuti kwai vamwe vanotsigira mai mujuru vamwe vanodii iyai dzatinombonza dzimotaugwadzo pati chiripo ndechekuti mai mujuru anenge vice president weparty ando vice president wenyika. Zvino mungagwira izvozvo izvi kuti zviri pachena.
Mutauriri webato rezanupf varugare gumbo vari parunare muHarare. Tabatawo amai Shuvai Mahofa avo vati kuMasvingo kuchine dambudziko rinoda kugadziriswa.
Zvakanzi zvigadziriswa hakati auya bhati kuMidlands wakaenda this last weekend. Saka takamirira kuti anouya kuMasvingo.
Ko tambonzwa vamwe vachiti zvese zvanga zvichinetsa kuMasvingo zvinenge zvagadziriswa kusisina dambudziko rakakura. Nyaya yanga iripo chete yanga iri yava Edison Zvopko Junior inova yagadziriswa nekudaro hakusisina chiri kunetsa ndoo mashoko ari kubva kuna vagumba.
Asiwa vakatoudzwa vashamu kunzi indai munogadzira hakuna kuvhotiwa kuMasvingo kuvhotera mapositions avanhu vanga vari mumabasket. That is the issue kuMasvingo. Iyo ya na Edison Zvogo ndiye vanhu vanga vabira kupinda mabasket vasina kana kuenda kuelection. Iyo yakaitwa last week akaramba neya Zvogo yakazogadzirisa last week pavoga kumapepa. Pada vasati vasangana neprovincial executive yekuMasvingo neprovincial council yekuMasvingo. Isu takavamirira kuuya kuzogadzirisa zvavakatumwa nepolitiziro the same day kwavakaenda kuMidlands vaifanira kuuya kuMasvingo but kuda basa ra rakawandira saka isakangovamirira according to the political resolution. Why don't you check navadzora kuparty office vana vamirings epolitiziro nokunofanira kuendwa.
Avo vanga vari senator vezanupf kuMasvingo amai Shuvai Mahofa vari parunare muHarare.
Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemana yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu svondo rinouya musi wa18 kubvumbi. Studio 7 iri kuda kunzwa pfungwa dzenyu nezvezuva iri. Rinorevei kwamuri? Tumirai nhamba dzenyu dzenhare kuti tigokufonerai. Nhamba dzedu dzenhare dzinoti 202-577-5835. Namba zedu zvakare 001-202-577-5835. Munokwanisawo kutinyorera zvamunofunga paFacebook, WhatsApp kana kutitumira tsambambozha pastudio7@voanews.com. Chirongwa chekutepfenyura pfungwa dzenyu chinotanga nemuvhuro. Musasaririre, tumirai mafungiro enyu kuti mugofonerwa. Makorokoto amhlope Zimbabwe.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisawo kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465. 591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remuPretoria raenderera mberi richinzwa nyaya yemumhanyi Oscar Pistorius yekunzi akapfuura musikana wake River Steenkamp. Pistorius anga apinda muzuva rechishanu achibvunzurudzwa nevachuchisi vehurumende. Vachuchisi ava vanga vachiti Pistorius akapfuura musikana wake muchine mekunge vanetsana. Asi Pistorius anoti akamupfuura achifunga kuti imbavha yainge yapinda mumba make.
Mutauriri wehurumende yeCentral African Republic anoti danho ratorwa nesangano rebatanidzwa wenyika dzepasi rose weUnited Nations rekutumira mauto zviuru gumi nezviviri kunochengetedza runyararo idanho rakanaka chose. Munyika iyi mune kurwisana kwakanyanya pakati pevatenderi vechikristo nevechimoslem.
Mutungamiri wehurumende Australia vatoni Abbott vanoti vanochiimbo chekuti masaisai ari kunzwikwa nendege nengarava ari kubva pamuchina wendege yekumalaysia iyo yakatsakatika mwedzi wapera. Black box iyi ndiyo inobatsira kunongedza pakawira ndege iyi. Nyika dzakawanda dziri kubatsirana mukutsvaga ndege iyi iyo yaienda kuchina ichibva kumalaysia.
Mukuru wesangano reNational Arts Council vaElvis Murray vanoti nyika yakaraskirwa zvikuru nekushayikwa kwemunyora nemukurumbira amai Sharai Mukono weShuro avakashaya nemusi wesvondo zvichitevera kurwara nechirwere chegomarara. Amai Mukono weShuro vakaradzikwa kuGlen Forest nemusi wechitatu. Mushakabvu anozivikanwa nekunyora mabhuku anosanganisira Ndakakutadzirei rakanyorwa mugore ra1979 nemamwe anoti akafuratidzwa moyo rakanyorwa mugore ra1983 nerimwe rinonzi Ndakagara ndazviona rakanyorwa mugore ra1990. Mamwe mabhuku amai Mukono weShuro akamboshandiswawo semaset books ebvunzo dzeO-level. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 navaMari.
Pandaishanda kuLiturgia Bureau kubva mugore ra1990 kusvika mugore ra1997, tanga tichinamazera madiki zvokuti vana mai Mukono weShuro vanga vari vanyori vanga vakutorwa pachinhanho chikuru, saka vaiwanzoshanda nevakuru vedu vakaita savana vaChiromo, vana vaTafa, vana vaChitsike. Asi taivaona vari vamwe vevanyori vechidzimai vanga vari mumazera nekunyora kwavo ana mai Mutanga Dura, vana mai Simango. Ndo vanyori vechidzimai vakange vachiva nembiri nezvinyorwa zvavo zvaidzidzwa muzvikoro, uye ndo vaiva nezvinyorwa zvataiwanzotoverenga tichidzidziswa nazvo kuti mabhuku anopepetwa nenzira dzipi. Saka ndingati kurasikirwa namai Mukono weShuro ndingati inhamo yabata Zimbabwe yose, nokuti ndivo vataitarisira kuti vanyori vechidiki kunyanya vechidzimai nokusimukirawo kwaakuita zvinyorwa munguva ino muZimbabwe vaikwanisa kubatsira zvikuru vachipa upenyu hwavo nemanyorero avo nezvinotarisirwa kuti kana munhu achinzi anyora bhuku rine udzamu anenge aita sei. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Zvii zvingadzidzwe nemamwewo madzimai echidiki nyanya panyaya iyoyi yezvekunyorwa kwemabhuku?
Dei vazhinji vangaitawo samai Mukono weShuro, nokuti kunyange vasisipo izwi ravo tichiri kurindwa muzvinyorwa zvavo nepfungwa dzavo dzavaibatsira vana vechidiki tika nema onere okuti kunyange kana vachizoda kuti vaite dzimba ndezvipi madambudziko nezvinotarisirwa kuti zviitike kubudidza nezvinyorwa zvavo chazvakanakira zvakare kuti mabhuku avo aidzidzwa muzvikoro ndechekuti zvinotarisirwa kunyange vana vachiri vechidiki vari kumafom 4 form 1 kuti zvinokwanisika kuti semudzimai kunyange zvinhu zvisini zvakaoma mukatarira nguva yakanyora vana mai mukono weshuro inguva yanga ichitoonerwa madzimai pasi zvikuru hapana chinokundikana kana munhu ane chido nepfungwa dzokuzosimukira sedzavaiva nadzo vana mai mukono weshuro
avo vanga vari mukuru wesangano renational arts council vaelvis mari vachitaura vari parunhare namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari muharare
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kuputsa dzimba kuchitungwiza uye kudzinga vanhu mune mamwe mapurazi avanga vagara kwemakore akawanda.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika.
Munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mitambo yekasolaga Premier Soccer League iri kutambwa musi wesvondo nemusi wemugovera mangwana. Totanga nekutarisa mitambo iriko mangwana. FC Platinum iri kutamba nechikwata chiri kutungamira parizvino cheHwange. Harare City ichatamba neCapes United. Hau Mind ichatamba neBantu Rovers. Kochiti nemusi wesvondo Black Rhinos ichatamba nechapungu. Buffaloes ichitatsurana nechicken inn. Dynamos iri kukweshana nekariba. Triangle ichatambawo nechiredzi. Kozotiwo Highlanders ichitamba neshabani mine.
Mudraw yaitwa nhasi yemasemifinals euefa Champions League. Chelsea iri kutamba neAtletico Madrid. Pamutambo wechipiri Bayern Munich ichatambawo neReal Madrid.
Nako kambo rufu ndima dzungonyedze tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regati mbotarisa musoro inawo zvakare.
Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vagari vekuchitungwiza vachaputsirwa dzimba kupurazi riri kumanyame.
Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti bumbiro remitemo haritendere kuti vanhu vangonosiyiwa musango.
Mauto anowedzerwa mari yemihoro sekutenderana kwakaitwa nehurumende nevashandi vayo. Kotiwo vamwe vashandi vari kutarisirawo kuti vachawanawo zvimwe chetezvo. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Anukuoneka ene mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu, Blessing Zulu, toksia emina. Ndimi yake mwakalielie na Chris Gandian.